Muno mu Zimbabwe muna 2007 muna June wanga wari musi wa 25 June 2007 rumende yaka wanza ma press control ikauza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007 inini ipapo ndaishanda ku hurumende ndanga vasingashanda ku hurumende wanga ku business vana zviziva zvakaitika takafamba nawo ma price control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika nawo muna January 2009 mumashop manga mune matishu nemaputi nekuti zvinoitika ndezvekuti pa price control tiri kumanikidza kambani kuti isa mutengo wakati iyo hurumende ichitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemutengo kunokonzerwa ne rate yemari kunze kwenyika kunokonzerwa nemagetsi kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetro nekukwira kwemutengo kunonzi inflation.